Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 4/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vakuru nhasi varatidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Sangano reWorld Food Program rotatarika kutsvagira Zimbabwe mari yekutenga chikafu. Vakawanda vari kumamisha votarisira kubatsirwa nezvinhu zvekudya pakisimusi negoredzva kubva kuhama neshamwari dziri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reWorld Food Program kana kuti WFP vaDavid Beasley vanoti vanoda kupa vanhu vemuZimbabwe vanosvika mamiriyoni mana nezviuru zana chikafu kusvika munandira gore rinouya. Vanotiwo vanhu vanoda rubatsiro vachasvika pamamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe. WFP inotiwo iri kuda mari inosvika madhora mamiriyoni mazana maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nematatu asi kusvika pari zvino vakwanisa kuunganidza zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari iyi chete. VaBeasley vanotiwo kusanaya zvakanaka kwemvura pari zvino kuchapawo kuti nzara irambe yakapfunya chisero muZimbabwe uye varikurudzira vanopa rubatsiro kuti vaite izvi nechimbi chimbi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Apostle Mazvarirashe Mabhugu vekereke Wisdom Church of All Nations avo vakamboshanda vachibatsira kuRotary Farm, Rotary Club uye kuRed Cross kuti tinzwewo maonero avo.
Aikazhara muZimbabwe nemastatistics ndikati akatanga pakauya rapato awe United Nations ndiye akapa ebrief achitaura ma figures you are 7.7 million. Now with the World Food Program giving my figures, you are able to need so much money to be able to help the Zimbabwean population from starving it half, basically half of the population. Zino gosh yashkuru utiti tarisa nema figures akadaru ezunestamuna December. Mvura ino tarisa kuti change irishoma shkuru. Now who is at the most? It's women and children.
Ko sei muchidaro kuti vana vadiki nemadzimai ndo vano nyanyo kuomerwa nezvinhu kana nzara yapfunya chisero muZimbabwe?
Because at the end of the day kana munhu wokazi ndiye unoziva kuti mumba muno makamira sei. Inguva inogosha zvikure zvinezvi, we are talking about 16 days of activism against women and children. Zvinogozha.
Ko vakwegura vari kusanganawo nematambudziko akaita sei?
Zvino kana muchitarisa maprizes ari mumashops, inini handina pension, inini ndakwegura, uye mari dzacho kana kuri kuti unadzo uchenge uchienda kunotsvaka yepension haisi kuwanikwa in terms of viability and also technology chaiyo kana kanzi eco cash or whatever form of technology is not accessible. Maprizes efuel antaktive and transport kana munhu achibva kumusha uchiya kutsvaga mari yake oize nekukwira kwacho unogona kuzorara pabhenji utadza kudzokera kumusha kwacho at the end of the day washaiwa mari unozvishandisa sei. Zvinogozhera munhu wese vari kumukira kumabasa Vanosara muZimbabwe vasina mabasa acho, which is basically 90+% of our youth are unemployed, be it graduates from university. Vanombotry kutengesa airtime but hazvisi kufamba, chiri kugosha. Vanoenda kumbare ndombotaura nawo, ndopota ndichitovatumira kuti vandiidzirewo nokuti hatichakwanisi kuafforda basically in the local supermarket or stores. So vavabvunza kuti kwakukamira sei nhasi, vanokudza kuti izeni vacho mafamasi kuti vabve kumafarms avo vachiuya nazvo zvinhu kumbare zvinokwira everyday, asi sometimes havatouyi and it's terrible.
Apostle Mazvarirashe Mabhuku vekereke Wisdom Church of All Nations vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Vana chiremba vakuru nhasi varadzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Madhokotera aya atiwo nhuna dzavana chiremba vadiki dzinofanira kugadziriswa nekukasika kuitira kuti vakwanisewo kuita basa ravo zviri nyore. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vakuru vabatana navana chiremba vadiki vakaratidzira vakachengetedzwa nemapurisa kubva pachipatara chepari renyatwa kusvika kudare reparamende, vachiimba zvakaomarara vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsoropodza hurumende pamwe negurukota rezveutano vavo Bhedhaya Moyo nekutadza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vasvika paparamende, madhokotera mana ndiwo aenda kunosiya gwaro renyunyuto muparamende. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda zvichitevera kuratidzirwa kwaitwa nana chiremba ava sezvo vanga vachiti vakabatikana munomwe musangano. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vaRafael Makota vati vana chiremba vakuru havasi kufara nemari dzemihoro dzavari kutambiriswa nehurumende, kusawanikwa kwezvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo pamwe nekutadza kuri kuita vamoyo kugadzirisa zviri kuita kuti vana chiremba vatsutsumwe. Vamakota vati zvinovarwadza kuti varwere vari kufa nepamusana pekutadza kuri kuita hurumende kugadzirisa nhuna dzavana chiremba vari kuramwa mabasa.
Chekutanga ndechekuti zvipatara zvedu hazvisisina mishonga nemichina inotibatsira kuti tirape varwere vedu zvakanaka. Zvakadaro zvobva zvareva kuti varwere vedu vanouya vachirwara havawani rubatsiro rwakakwana nenguva yakafanira yavanenge vachifanirwa kurwana. Chepiri ndechekuti ivo vana chiremba vacho vari kufanirwa kurapa varwere ava mari yavari kuwana yemuripo webasa ravari kuita yashomeka zvikuru zvekuti kune vamwe vacho kunyanya-nyanya vana chiremba vechidiki vanonzi majunior doctors vanototi vakauya kubasa nemuvhuro vanorara pachipatara vachigara pachipatara vachigara muzimba dzinonzi call rooms dzinofanirwa kushandiswa chete kana munhu ari on standby ari pabasa.
Pakafano bata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti dare reparamende rinofanira kutora nyaya nachiremba roikoshesa kuitira kuti nhuna dzana chiremba dzigadziriswe kuitira kuti varwere vasarambe vachifa muzvipatara.
Tsanga tichikurudzira kuti sezvo tiri kusubmita petition kuti dare reparamende vanogaramo vagare pasi vanyatsoongorora nyaya iyi. I think yakudawo kuti vaonewo vaisewo input yavo munyaya iyi iadreswe zvakafanira, panyatsotsvagwa chikonzero chinoita kuti nyaya idzi dzirambe dzichiokera dzinyatsogadziriswa, because tinofunga kuti yave crisis yaenderera mberi isiri kunyatsogadziriswa mune zvakanaka. Either maybe information haisi kusvika zvakanaka kana kuti misrepresentation. Saka pari zvino takuda kuti parlamende ive inogadzirisa ive vanonyatso kwanisa kudiscasa nyaya iyi kana pese pavanenge vachigara muparlamende.
Vandoro vatiwo nhengo dzesangano ravo hadzisi kuzodzokera kubasa kudzamara nhuna dzavo dzagadziriswa, kunyange hazvo dare remakurukota nezuro rakabvumirana kuti hurumende haisi kuzowedzera nguva yakatarwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa ava vadzoke pabasa pasina mibvunzo. Gurukota rezveutano vaobhedhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro kuti hurumende ichaita nhaurirano dzemari yemihoro nezvimwe zvakadaro nana chiremba vanenge vadzoka kubasa chete, kwete avo vari kuramwa mabasa. Vamwoyo vanoti hurumende iri kuedza kugadzirisa nhuna dzavana chiremba dzinosanganisira nyaya dzekushomeka kwemichini yavanoshandisa mukurapa varwere, asi vanoti zvimwe zvezvichemo zvavana chiremba hazvikwanise kugadziriswa nezuva rimwe chete.
Hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura, tichinzwawo zvavanenge vachitaura, isusu tinoita kuti zvifambewo, tinonotsvanga tsvanga toita sekunyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi, dzeakomodhesheni, dzemafuta kudhraivha mota, madhiziri, mapetro, zvese izvozvo.
Kuratidzira kwaitwa nana chiremba vakuru vakabatana nana chiremba vadiki kunouya apo vana chiremba vadiki vapinda muzuva rechimakumi mapfumbamwe nemana nhasi kubva zvavakatanga kuramwa mabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bato reDemocratic Party muAmerica riri kuenderana mberi nekuburitsa nekutora matano mudare reCongress ekupomera zviri pamutemo muutungamiri weAmerica vaDonald Trump, mhosva dzine chekuita nekuti vakashandisa masimba avo zvisizvo zvekuti vanofanira kuti vabviswe pachigaro. Vana muzvinafundo vana vari kupa umbowo mukomiti yeHouse Judiciary Committee vachitsanangura zviri mubumbiro remitemo yenyika zvinotara zvikonzero zvinoita kuti mutungamiri wenyika atongerwe mhosva dzaanenge apara. Vapoteri vemuSouth Sudan vari kudzokera kudunhu reJonglei vatarisana nemafashamu emvura panguva iyo nyika iyi iri kutara kunaisa kwakanyanya kwemvura sedambudziko guru rawira South Sudan. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugees Agency rinoti vanhu vanodarika churu nemazana mana vanga vasina pekugara muCentral African Republic nepamusana pemhirizhonga yakatanga muna 2013 vadzokera kumisha yavo vachibva mumatunhu akapoteredza nyika iyi pasi peurongwa hwekudzokera kumisha kwevanhu ava pasina anovamanikidza. Yasvika zvakare nguva iya yegore apo vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda vanoenda kumusha kunopedza zororo rekisimusi negoredzva vari pamwe chete nehama neshamwari. Iyi ndiyo zvakare nguva inotarisirwa nevari munyika vakawanda kuti vari kunze kwenyika vatumire mari pamwe nezvinhu zvekushandisa panguva yezororo rekisimusi negoredzva sezvo veruzhinji munyika vari kunonga svosve nemuromo. Makare kare zvinhu zvichakanaka munyika, vari kunze kwenyika vakawanda vakanga vasinganetseke nepfungwa yekuti vobatsira sei vari kumusha asi kuti vaitoronga kuti vosangana sei kuti vapemberere vari pamwe chete. Asi nekuda kwekuondomoka kweupfumi hwenyika zvese izvi angova matakadya kare asinganyaradzi mwana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa pamwe nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu avari muJohannesburg, South Africa, avo atanga nekubvunza kuti zvii zvavari kuona zviri kuitwa nevana veZimbabwe mugadziriro yezororo.
Garoziva kuti nguva ino inguva yezororo rekisimusi, inguva yezororo renyuye, saka ibishi bata mupfupi vanhu vachipamba vachizama kuti vange vane zororo iroro rakanaka, zororo rinodakadza, nyange zvavo vachizoita general disease mushure mekunge vaita kufamba ikoko kwakanyanya kudaro. Takadarisa mudhorobha reJohannesburg tinoona kuti vanhu vatanga kufamba zvikurusa, kunyange zvazvo vasati vanyanyisisa kusvika pekupedzisira paya vaakutifambei, asi zvinhu ndo zvavanonya kutumirwa pare zvino nekuti vaya vaya vanenge vasingakwanisi kuzoenda kumusha vanenge vachinyanya kutumira zviri zvino. Uye tinonyanyoradza kuti vanhu vaakuenda vakawanda, mitengo yemabhazi yekuenda kuZimbabwe takatarisa hedu kuenda kuBuruwayo tengo wakati wakwira uchiri pa 400 rand muzuva ranhasi, tisingaziye ramangwana vanenge vachienda uko Vic 4 zingavange vakatarisirawo kubata mari inoita 550 rand. Vari kuenda kwaMutare mabhazi ari kutangira pa 425 tisingataure nemazita kusvika pa 550 ndo mutengo uriko muzuva ranhasi. Vari kuenda kwaHarare ndo kwakwira, Harare yakwira nenyaya yekuti vari kukwira vacho vanenge vatiwandei, saka vanhu vanokwira vakati wandei mutengo unoti kwirei. Harare muzuva ranhasi ranga yapa 600 rand munhu mumwe chete kuti anga achibva muJohannesburg kuenda kuHarare.
Vazhinji tiri kunzwawo mune dzimwe nzvimbo vari kuchema kuti ha nemamiriro akaita zvinhu kumusha vangangoisarudza kutumira zvinhu pane kuti ivo vanga vachizoenda kumahoridhe. Muri kusanganawo here nevari kudarowo muSouth Africa?
Hongu vakawandisa zvikurusa, kunyanya vanoshanda mumakambani vaya kunana 18 ikoku ndo kunenge kuchivhara makambani, saka kana tatwa na 18 bhazi rinenge raazoruma munhu rine ndirova panonzi paspetsoka, kana vanotaura vanoti paspetsoka zvekuti mari iyoyo munhu akatenga achiedzera grocery rake zvinhu zvinobatsira. Nekuti ukatarisa kuti musi weFriday wekupedzisira ndo unowanza kuvharwa nemakambani akawanda uringori musi wa20 mabhazi ndo paanenge ari pakudhura zvakanyanyisisa, saka vanhu vanongopedzisira vangotumira zvinhu voregera kuta mari vachikwira bhazi rinenge richiita 1200 rand, voshandisa mari iyoyo kuti vange vachitumira vadikani vari kumusha kuZimbabwe.
Tichitarisawo mamiriro akaita nyaya dzeupfumi kuZimbabwe, pane zviri kuita here kuti vari muSouth Africa vanga vaine kutaura kana kugunun'una?
Hongu kugunun'una hakungapereka kana zvinhu zvisina kumira mushe munyika. Munongoziva kuti tine tichitarisirawo kuti vanhu vanefunge vachitumira mari dzekuti kana kungave muzvipatara vadikani vange vachirapwa kuZimbabwe ikoko kwokutumirwa iri mari. Zvino zvasvika pakaoma pekuti vanhu kana varwara vari kuZimbabwe ana chiremba havasi kwamabasa. Ukada kutuza ane plani yekuti vadikani vachienda kunze kwenyika kungave kuMozambique, kungave kuSouth Africa, kungave kuZambia, mapasipoti hakuna, Saka taita dambu kukurusa shukurusa risingadwa nilikuwa nisika kutu rigadziwe nilani rutuwa kutu rigadziwe na rume ndi saka mabira kumwe nike Zimbabwe tunona kutu rishinji uliku gununguna shakanyanyi sisa shakuti wa mashita pakutele wa wakabata maridza avu asi maridu nusika takinote kine disasande nekutu shumushinishine zida urume ndi mkati shakafana niku gadzisa na passport shumoda urume ndi mkati shakafana niku kine kine na chiremba shumoda urume ndi mkati.
Awo wangu are mutungamiri wesangano re International Cross-Border Traders Association wa Dennis Churu, vachitaura habari parunare muJohannesburg, South Africa, na Jonga Kandemiri we Studio 7. Kusarangwa kwe vanouraya kana kushungurudza vatori venhau kunoita kuti zvinhu zvakadai zvirambe zvichiitika izvo zvinove zvinokanganisa mabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Maonero aya akabuda nezuro pamusangano wekuziya mamiriro akaita kodzero yekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa pamwe nemabasa ekutorwa kwenhau munyika dzemuAfrica uyo uri kuitwa muguta remaseru muLesotho. Vachitaura pamusangano uyu chipangamazano munyaya dzekuchengetedzwa kwevatapi venhau musangano reUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO muzvare Lydia Gachungi vakati pane vatori venhau vanosvika 50 nemumwe vakaurayiwa vari pabasa munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Muzvare Gachungi vakati panorayiwa kana kushungurudzwa vatori venhau kashoma kuti nyaya idzi dziferefetwe zvizere kuitira kuti vanenge vaita izvi varangwe vachiti maitiro akadai anokanganisa kuchengetedzwa kwevatapi venhau.
It's only one case that you may find out of every 10 that is investigated and this is a very worrying trend.
Unogona kuwana kuti nyaya imwe chete pagumi ndiyo inoferefetwa. Izvi zvinoudza mwoyo nekuti zvinenge zvichiitawo kuti vanhu vanopara mhosva idzi havarangwe. Ende izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu varambe vachipara mhosva idzi nekuti vanenge vachinyatsokuziva kuti hapana chinoitika kwavari.
Mukuru wesangano reGender and Media Connect amai Abigail Gamanya vakati panyaya dzekuchengetedzeka pabasa kwevatori venhau zvakakoshawo zvikuru kuti kutariswe matambudziko anosangana nevanhukadzi vanoita basa rekutora nhau.
Tiri kuona kuti madzimai haana kuchengetedzeka pamabasa avo. Tinoona kuti pane maviolations akati oo nemhirizhonga ine tikakana tiriti tiri mumabasa edu zvekuti vakadzi havafile chi havafile safe pachirungu inonzi sexual harassment and abuse. Tiri kuiwana kune vamwe vedu vechirume vatoshanda navo kana kuti avo vatinenge tinoenda kunotapira nhau kubva kwavari kana avo vatinoti maclients vanokwanisa kunge vachitipa maadvets kana nechii.
Sachigaro weSouthern Africa Editors Forum uye vari nhengo yecommittee yethe African Editors Forum TAEF iyo yakaronga musangano uyu vaWilly Mponda vakati sangano ravo rakaona zvakakodzera kuita musangano wakadai sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemabasa ekutapwa kwenhau uye kodzero dzekutaura kweveruzhinji pasina kumbunyikidzwa munyika dzemuAfrica.
Tikuona kuti nyaya dzefreedom of expression vatongi vedu munyika zhinji havazi kunyasa kudzikoshesa asi chunhu chiri muconstitution nenyika dzakawanda. Saka tatiti gare basi tione kuti tingaita sei kuti titaurirane nevakuru vedu vemunyika dzose dzemuAfrica kuti tichinje maitiro aari kuita nokuti kuva mutapo wenhau hazvirevi kuti imhosva.
Musangano wekuLesotho uri kuitwa panguva iyo vanorwira kodzero dzevatori venhau muZimbabwe vari kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yeAccess to Information and Protection of Privacy Act pamwe neweCriminal Law Codification and Reform Act zvichitevera kuvandudzwa kwemumwe mutemo wePublic Order and Security Act uyo wave kunzi Maintenance of Public Order Act. Musangano uyu uri kupindwa nevapepeti venhau, vatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira anotsigira mabasa ekuburiswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa kwevatori venhau. Ndakamirira Studio 7 mumaseru kuLesotho ndini.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yavana chiremba vakuru vanga vari kuratidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzemihoro pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo.
Inini ndinoitwa Nomini Makore, ndiri kumasvingo. Pfungwa dzangu dzinoti madoctors ngatoramba kuenda kubasa nekuti zvaanoudzwa zvese zvaanopromisiwa nehurumende hazvibudi. Vanhu vari kungoshandisa mahara vasina chavanacho, ende vanofanira kutaura zvakanaka kwete kuita sekuti it's a must, nekuti tokutorerai zvakati kuvhundutsira vanhu. Hautireteni mushandi wako kana uchida kuti akushandire.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii panyaya iyoyi yavana chiremba?
Taivaudza kuti vedu wee, vana chiremba ava ndo vanhu vanotibatsira muno, nekuti isu hatina mari dzekunora wakunze. Saka vapeiwo mari dzinoenderana nekuti vana vavo vakwanisoenda kuchikoro, vakwanise kudya, vakwanise zvese zvavanokwanisa kuita. Zvinovafadzawo nekuti isu hatina mari dzekunorapiwa kunze, ndio vanotirapa. Saka ivo vakasavapa vakaenda kustrike, torapiwa sei?
Ndonzi uswedi chipere, ndiri muHarare. Nyaya yemadokta ikai, tinozvikurudzira zvavaita nhasi, kuratidza kunyunyuta kwavo pachena, kuchiratidza kuti ivo vane zvekuita neutano hwevanhu. Asi gavhumendi yedu ndoyekutadza kuita sei? Kuona nezvekuti madokta ange achishanda mune zvakanaka, achiona zvikwanisiro zvekunge vachikwanisa kunge vachishanda. Hazvibatsiri kuti vaende vanoshanda vasina mishonga iyo vakakwana kuti vashandise. Magovhos yavo chavo vakushaya. Ivo vehurumende vacho vanotozviita vakuru venyika vari kunorapa kunze kwenyika, asi muno isisi tichitambura. Mari dzacho dzizingobhadharwa mataxi asi hadzizi kushanda. Tiri kufiwa nehama dzakawanda sereki muno muZimbabwe nenyaya yekushaya kwemishonga, nenyaya yemadhokta iwaya. Madhokta anonotsitsi chaizvo nesu, asi vanoda kudyawo, vanoda kuraramawo kumba kune mburi dzavo. Saka havangangoshande sekuita kunge vakuita community service. Nyaya yecommunity service handifunga kuti ingashande panyaya yekunge vachiona utano hwevanhu. Madhokta kuti upenyu hwevanhu hunge huchibata upenyu hwevanhu zvakanaka, hunge vakaguta, hunge vachifara.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii?
Dai ndaiwana mukana wekutaura nehurumende ndaudza kuti aiwa, kana maona kuti zvekuitwa nemadhokotera izvi zvakashata kana kuti havasogora, ivo ngavauye vakapo muno. Vanorapa pamazvipatara zvinana pakanyatwa izvi, vakapo makliniki edu acho akapavha muno. Tese ngatirapwe muno, ngavambomira kunorapwa kunze kwenyika tinyatsoona isusu kuti vanyatsoti kuti vanyatsoona chokwadi chipa ground.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, sangano rePremier Soccer League ratara musi wa6 zvita sezuva richapiwa mubayiro kuvatambi vakaita mashiripiti mwaka uno. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Mutambi akasura mare kudarika vese nevateveri vake vaviri pamwe nemuraridzi akakunda vese vachaziviswa nemusi wetishanu apo mhuri yenhabvu muZimbabwe iri kuungana muHarare. Mutambi weCapes United John Godzo ndiye ari kutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu. Kunyange hazvo kune vamwe vari kukwikwidza zvakasimba vakaita saPrince Dube weHighlanders pamwe naIan Nekati weZPC Kariba. Muteveri wenhabvu vaPhilip Regede vanoti semaonero avo Ngodzo ndiye anokodzera kutora mukombe mukuru uyu.
Inini maonero angu Ngodzo matambira anga achiita season yese ndoandinoona hangu kuti deserve that position because he was outstanding overall season. Yes.
Mumwe muteveri wenhabvu anotsigira chikwata cheDynamos vaFarai Mashonganyika vanoti Ngodzo akashura mare zvekuti Capes United ingadai isiri pamusoro petafura yePremier Soccer League dai pasina iye.
Inini zvangu handisapote Capes asi Capes iko zvinezvi ndirikuona kuti iri kutora League 1, yatora League 2. Josta Ngodzo yayo anodeserva kutora Soccer Star of the Year nekuti is playing zvekuti kuti Capes ive pairi panapa ndiJosta.
Vamwe vatambi vari kurwira kutora mukombe mukuru uyu ndiKing Nadolo, Clive Agosto, Evans Katema, Never Tigere, Phineas Bamusi, Ralph Kaondera, Arius Banda na Wellington Taderera. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko aRodwell Chinyengetere uyo akautora muna 2017 na 2018 apo aitambira FC Platinum asati aenda ku South Africa.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musure nhau zvakare. Vanachiremba vakuru voratidzira muHarare vachiti vari kuda kuwedzerwa mari dzavanotambira. Sangano reWorld Food Program rotatarika kutsvagira Zimbabwe mari yekutenga chikafu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika December ku VOA ndebe.